Gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vari pakati pekutsvaka vadzidzisi vemitauro yese gumi nemitanhatu inocherechedzwa mubumbiro remutemo. Vadokora vanoti vari kutora vanhu vane madhigiri emitauro yakasiyana-siyana vovaendesa kuchikoro chepamusoro kuti vadzidziswe nezveudzidzisi pavanenge vari pazororo kana kuti blog. Vadokora vanoti pari zvino vane vadzidzisi mazana maviri nemakumi maviri vari pasi pechirongwa ichi. VaBernard Malava vanoti kucherechedzwa kwemutauro wechitonga kunodzoreredza unhu hwevanhu vechitonga sezvo marudzi achicherechedzwa zvikuru nekuda kwemitauro wavo. Vanoti vanofara nedanho rakatorwa neruzhinji rwevanhu apo vakapa pfungwa dzavo painyorwa bumbiro remutemo wenyika.
Tonzwa kufara nekuti takuonawo kuti kupinda kwemalanguages anga akatariswa pasi kwakutibatsirawo kuti vana vedu vazivewo language yavo nechivanhu chavo kuti vazivikane kuti semunhu mutonga unotozivikanwa nelanguage yako. Saka takachitambira nemufaro.
VaMalava vanoshora hurumende nekumbomisa kudzidziswa kwechitonga munyika apo nyika yakawana kuzvitonga kuzere. Vanoti vanhu vechitonga vaidzidza mutauro wavo kubva kumabhuku aibva kunyika yeZambia kubva mugore ra1974 kusvika muna 1980.
Isisi vanhu vechitonga kubva 1974 tanga tagara tine gwara rokutoita tonga selanguage inodzidzwa kuchikoro. Ndongoti kuma-74 tanga tine mukana wokuona mabhuku kuZambia. Saka kubva 74 kutosvika 1980 tanga tichidzidza chitonga, asi chiri chitonga chekuZambia chinofanana nechitonga chatinacho muZimbabwe. Saka kwaungoti nemukana wakauya takangoona kuri nyore kuti tiitewo tichitedzera zvanga zviripo kuma-1974 tichipamudzira kudzidza kwechitonga papinga.
Mumwe mugari wekukariba vaClemens Machacha ava vanotaura chitonga vanoti mutauro wavo haufanirwe kudzidziswa kunzvimbo yebhinga chete asi munyika yose.
Chinofanira kuparadzira nenyika yose noda kwokuti vanhu vari munyika medu vakangofananawo nevamwe vanhu, makalanga, mazenda, matsonga, makorekore. Saka serudzi rurimo sevagari vari munyika muZimbabwe.
VaMachacha vanoti mutauro wechitonga wakapfuma zvikuru sezvo chitonga chichinzwisiswa nemarudzi akawanda anosanganisira chindevere, chivenda pamwe nemutauro yakawanda yekuZambia. Chitonga chakatanga kudzidziswa makore mana apfuura muzvikoro zvepamusoro kana kuti sekondari mudunhu rebhinga, asi rave gore rechitatu chitonga chichidzidziswa mugwaro repasi kana kuti primary. Vana vechikoro munzvimbo yebhinga vari kutanga kunyora bvunzo mururimi rwechitonga gore rino. Ndakamirira Studio 7 kuBhinga, ndini Arthur Chigoriwa.